mutumbi wava mugabe unonzuri kutarisirwa kuvigwa muchivanze pamusha pavo mubhuku rekwakutama muno mazvimba. Studio 7 vamwe vatori venhau vemamwe makambani varambidzwa kupinda mumusha wava mugabe sezvo zvanga zvinzi mhuri yemufiri mumusangano usingadiwe vatorwa. Mumwe muvakidzani asina kuda kudomwa nezita rake uyo anoti ambokwanisa kupinda pamusha pava mugabe nhasi audza Studio 7 kuti guva richavigwa vamugabe riri kuvakwa pakati pechivanze pamusha pavo uye zvinonzi mhuri yemufi yakatora danho iri ichityira kuti mutumbi wemufi ungazobiwa ukashandiswa zvisirizvo nevanhu vezvematongerwo enyika vavasina kudoma nemazita. Amai vatataura navo ava vati chikonzero ichi ndicho chiri kuita kuti vamugabe vasaradzwe kumarinda akaradzikwa dzimwe hama dzavo kusanganisira amai vavo amai Bona Mugabe.
Tangwe zvakaita semba ine munopinda soka zvakaita zvinotenderera so saka kwaiti mastive ochichi apa ndipo akaiswa fish pond imba yasari Mugabe yanga ari pavha ndizvo saka apa fish pond apa ndopavakwa manja kuti vakufunga kuti vakaiswa kumapfuwa kumunhu anogona kunochera usiku munhu anotengwa akaenda saka apa kuti munhu uzopapinda
vamade nyika kutama vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru kuti zvido zvemufi zvokuti azovigwa kumusha kwake zvakwanisa kutevedzerwa kunyange hazvo hurumende yanga ichida kuti vamugabe vavigwe kumarinda anovigwa magamba enyika kuHeroes Acre.
Aiwa isu tozvitambira sezvo ndo chido chake chaakataura achiri mupenyu saka hapana chimwe chatingaise parutivi tinotambira izvozvo kuti zvaakataura iye mufi ndozvisungirwa kuita vemhuri ndisu tiri pano yake wo zvimwe chete izvozvo zvatinazvo
parizvino mungazive kuti urongwa hwamira pape tinove mumutumbi
uchaaiwa hatisati taziva izvo hatisati tagara pasi tese.
Sachigaro wezano PF munharaunda yekwakutama vatinosi manongovere vati vari kufara zvikuru kuti vamugabe vave kuzovigwa kumusha kwavo vachiti mufi akabviswa ugamba hwese pavakabviswa pahutongi navaemarson munangagwa vachibatsirwa nemauto muna mbudzi 2017. Vamugabe vakambenge vanzi vachavigwa kuHeroes Acre asi mhuri yavo yakazotora danho rekuti vavigwe kuno kwazvimba izvo zvakatambirwa nehurumende ichiti inokoshesa zvido zvemhuri.
Hatozvitambira zvakanyanya sinzarivo mashoko avo avakakasiya vataura kana mufi achinga ataura vanhu vanofanira kuti varespekte kodzero dzemufi zvaakasiya ataura izvo zvitongoti ngazvitwe saizvozvo atimazva zvekuHeroes Acre-wo nderimwe step ine confusion. Confusion inokonzerwa nekuti pavakabviswa vakanzi vatadza kutonga nyika ndovauraya nyika vakadai kureva kuti vakabviswa Heroes Status vafa muti vakuenda kuHeroes Acre kureva kuti hurumende ndiyo iri confusa vanhu ndovakavabvisa Heroes Status vachivabvisa pavakavabvisa nechisimba paya vakati ha ndiye akauraya nyika zvikadii 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 tikati ha munhu kana abviswa akazvevauraya nyika vamwe vaakupindwa votonga zvino ozofa muti ra hero futi akuranda kuHeroes Acre zvobva zvaakontradictaiva ndi vanhu vanosara vari confused andimona iri hurumende iri konzera izvozvo hurumende yakatadza kumira papozition imwe chete kuti imuti hero kana kuti iti haisi at the same time vanhu vondobva vashaya kuti vomira papi saka at the end of the day tinge tamuona kuti sise hama dzake titenga tingotora hama yedu tingoviga sekutaura kwaakaita ndo zvisina anozochema nekuti patedzerwa kodzero yemufi zvisina hazvina godo mukati kana kuti zvingazi zvaitirwei.
Mumwe mugari wemubhuku rekwakutama uyo aramba kudomwa nezita ati vagari vemunzvimbo ino vazhinji havasi kuda kuti vamunangagwa vange varipo pakuvigwa kwavamugabe.
Anowachizwa kunoku ndatombokanganwa zvake vatomboda kunzwa nezvake nenyaya yekunzi vabudisa mari yekubhadhara matifi zvitori wese.
Vamwe vane ruzivo nezviri kuitika mumhuri yemufi vanoti pane kukakavadzana kuripo pakati pehama dzemufi nemudzimai wake amai Grace Mugabe avo vanonzi havana kuudza veukama panguva yairwara vamugabe kuti hama yavo yainge yarwara. Zvinonziwo madzishe akadzingwa kuBlue Roof mushure mekunge amai Mugabe vawana runyorekupe rwekuti madzishe ainge apihwa mari nehurumende kuti avanyengetedze kuti vamugabe varadzikwe kuHeroes Acre zvinonzi zvakazoita kuti madzishe aya adzingwe kuBlue Roof marimwe zuro. Hatina kukwanisa kutaura namai Mugabe sezvo vanga vari musangano nevemhuri. Hatina kukwanisa kutaura zvakare naishe Dununu Zvimba avo vane zita rekuberekwa rekuti Rafiwo Zvikaramba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kupinda asi vane ruzivo nezviri kuitika pamusha pavamugabe vanoti mufi acharadzikwa nemadzishe pachivanhu. Mashoko aburitswa nebepa naure Zimbabwe Morning Post anoti vamunangagwa vachange vasipo pakuvigwa kwava Mugabe, vachinzi vachange vakamirirwa negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika, vaKain Matema pacharigwa vamugabe. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Thomas chiri pasi.